na ndine mashoko andambo tingazwa parishinishi anenge ane mashoko ane chekuita nemapurisa ngaauye kumapurisa ataure nemapurisa kana kuti abvunze kumapurisa kari parizvinoizvi hapana chandati ndambonzwa kuti pane munhu auya achiti mapurisa zvakati
tiri kuonawo vakawandawo komishina Nyati vari kuti vanopikisa kunyanya ndo vanenge vari kusungwa pari zvino vezanupiefu vachibvumidzwawo kuita musangano zviri kufamba sei
kwamablessing dambudziko ratinaro imwe chete munyika mune mutemo kana kuamerica kwamuri ikoko kune mutemo hakuna munhu anongomuka oita zvinhu zvinobata ruzhinji asina kutowedzera mutemo ndoga toda kukumbira kuti munose vetsari venhau muudzewo veruzhinji kana vacho vanenge vachiuya kwamuri vachikupai mashoko ndosaende kuti inini kana paine munhu ane chekuita kana chiga nemapurisa chinonzi chiga mapurisa havana kundibata zvakanaka kana kundibatsira pakati tinokumbirisa vauye vataure nemapurisa asi chakakosha mutemo wenyika hakuna nyika isina mutemo nyika yega yega ine mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa uyezve zvimwe zvamunofanira kubva kuti vatori venhau ndezvekuti vamwe vanhu vanotaura kuti indasungwa iye asina kusungwa vanotaura kuti indiri kutsvagwa iye asina kutsvagwa tozviziva ndezvine zvi nyika iri kugadzira kuita musangano wesadek summit saka kune vanhu vakawanda vanoenda kuti vawane wake chete atisu semapurisa tinokumbirisa kuti nini sevatori venhau ongororai vamwana anoya kwamuri isusu mapurisa ezinabvapaupi tiripo ona kuti mutemo watevedzerwa chete chete hatina zvakawanda zvatitarisa
ko pari kupomerwawo mapurisa mhosva yekuita vamwe kafira mberi kana kuti tocha apa komishina
komishina general tg matanga varipo unounza chichemo chako choongorwa asi chinozongotiedza varizhinji unenge zviona pavhitivhiti pasocial media munhu achitaura kuti ndazoitira zvakati nganani zvakati uya utaure ne semapurisa ezimbabwe republic police tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyaya.